sangano reveritas iro rinonyanyoshanda mukuongorora mitemo yenyika rinoti zvariri kunzwa kubva kune masangano akasiyana siyana ari kuongorora chirongwa chokunyoreswa kwevanhu zvinoratidza kuti vanhu vakawanda vari kusangana nematambudziko mukuwana vanhu vanovasainira magwaro avo euchapupu hwekuti vanogara kupi mumashoko aro mugwaro rarinonyora padande mutande nguva nenguva sangano iri rinoti mitemo wekuti vanhu vanofanirwa kuve nemagwaro anoratidza kwavanogara uye neuchapupu hunotsigira izvi unofanirwa kubviswa rinoti pane kuti vave nemagwaro aya zvinofanirwa kuve zvakakwana kuti vanhu vangopa pavanogara pamagwaro avanonyora pavanonyoresa kuvhota richitiwo vezimbabwe electoral commission vanogona kushandisa mutemo wagara uripo wekuti vanhu vanenge vanyora zvekunyepa pakunyoresa kuvhota vanogona kusungwa Veritas iri kukurudzira vemasangano akazvimirira vamiriri veparamende pamwe nevanhuwo zvavo kuti vatore mukana wekuvandudzwa kwebhiri reelectoral amendment bill kuti mutemo wemagwaro uyu uchinjwe richitiwa mimwe mitemo yakadai seaccess to information and protection of privacy act nepublic order and security act inofanirwa kuti ienderane nebumbiro remitemo yenyika kuti munyika muve nesarudzo dzakachena mutevedzeri wemukuru wesangano recenter for public engagement uye vachishanda nemubatanidzwa weplatform for leveraging elections democracy and governance vabatla tambo vanoti havaone chinonyanya kunetsa vanhu pakuti vave nemagwaro anodiwa
munakuinda muchipatara anosvika obvunzwa kuti anogara papi anowanikwa achikwanisa kuti abudise mapepa epaanogara kungange iri imba yake kana kuti munhu achikwanisa kunge achirodzva mapepa anowanikwa aripo zvakare tichiona kuti vanhu vazhinji chero pavanonyoresa vana kuzvikoro vanhu vanowanikwa vainawo mapepa aya tingati proof of residence zvinoreva kuti vanhu vanawo mapepa aya anoratidza kuti vanogara papi saka chinozodzoka chonetsa vanhu ndechipi mapepa avagara vainawo mudzimba vanhu vanowanikwa vachiti ivo vachakwanisa kuvabudisa mapepa vezveke vanovadira ivo kuti vagokwanisa kuti vaise munhu woga woga matinati mupolling center nekuti iko zvino pakusarudza iri kutevera iyi ichange ichinzi polling center based voting saka zvichireva kuti munhu achatendegwa kuti agovhotera panhu pari pedo nepaanogara napo
mutevedzeri wemutauriri webato remdct variwo mumiriri wevulawo east muparamende muzvare tavita kumalo vanoti mushure mekufamba kwavaita vachiona chirongwa chekunyoresa vanobvuma kuti nyaya yemagwaro anoratidza paunogara iri kukonzera dambudziko vanotiwo vamwe vanhu kunyanya kumamisha vari kushaya magwaro ekuzvarwa uye vari kuudzwa zvinhu zvisiri izvo pamusoro penyaya yekunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota asi vanoti zvose izvi hazvifanirwe kuita kuti vanhu vaore mwoyo
vanhu vari kuedza kurejista kuvhota asi vari kurejista kuti vashoma kune nyunyuto yakati wandei nyaya yeproof of residency nyaya yemaafidavitis kuti asainwe nemacommissioners of oath vamwe vari kunyunya nenyaya yemabirth certificates havana vamwe havana zvitupa saka vanhu vasvika panhanho rokuti vakusiyana nazvo ndiri kuti hama dzangu vana vemuzimbabwe especially ini vechidiki ndiko hwai chaizvo kuti nyaya dzeproof of residence wokushungurudzai asi ndikokumbirai kuti hazvinetsi endai munorejista mutore maafidavit yekuzeki ndiwa vachakubatsirai kuti mubatsirike nenyaya yeproof of residence
mukuru wesangano rezimbabwe lawyers for human rights mudunhu rematoriland valizwe jamela vanoti havapokani nemaonero ekuti mutemo wekuti vanhu vave nemagwaro anoratidza pavanogara uri kukanganisa vazhinji asi vanoti mutemo uyu unobvumidza kuti vezeke vatambire zvinhu zvakasiyana siyana zvingakwanise kuratidza panogara munhu vachitiwo veruzhinji vanofanirwa kuzvipira kuti vakwanise kunyoresa kuti vagovhota sangano rezlhr riri kubatsira kusainira vanhu pachena magwaro euchapupu hwepavanogara
kunetsa kwazvo chaizvo ndokuti pamwe vanhu havanyatsoziva tingangoti maregulations a2017 awa maybe haana kunyatsopublicizwa zvakadzika ndo zvinogona kunge riri dambudziko asi munhu akanyatsoverenga akanyatsorinzwisisa because tirikutaura marequirements akareba chaizvo pazvinhu zvacho zvinogona kushandiswa panyaya yeproof of residence uye hazvibetseri kuti uri chizvarwa chemuno muzimbabwe kuchiuya maelections akakosha kudaro iwe wobva wangoti aiwa nenyaya yekuti wanzi kuri kudiwa proof of residence saka handichadi waone uchiramwira wacho hapana une uchitongoramwira iwewo pachako ukaregawo kupatisipeta mumaprocesses akadai hapana waungazomuka mangwana uchichema naye kuti aiwa onai zvakaita zvinhu kana iwe usina kuvawo nechaunoita maererana nekumira kwakaita zvinhu
zvichakadaro vatambo vanoti vanobvumirana nemaonero ekuti mitemo ine chekuita nesarudzo ivandudzwe sarudzo dzisati dzaitwa asi vanoti zvinogona kunetsa kuti hurumende ikwanise kuita izvi munguva yasara kuti sarudzo dziitwe.
Zvataugwa neava vezveritas tinokona iri chokwadi kuti pane mitemo yakaita sana Public Order and Security Act yakatifanana na Access to Information and Protection of Privacy Act inofanira kuvandudzwa kusati kwasvika kusarudzo inotevera 2018. Asi chokwadi chakanaka chatingaudza ndechekuti izvi zvingava zvatingafarira kuti zviitike kasi nenguva yasara iyi kuti muzimbabwe tichinosvika kusarudzo inotevera yatingati 8 months and uri izvizvo chikwanisa kuti zviitike.
Nyika iri pakati pechirongwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota, asi huwandu hwakaburitswa neZEC hunoratidza kuti vanhu vashoma ndivo vakwanisa kunyoresa kusvika pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.